Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 5 Joabhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nemuvhuro uri kuuya, dare reConstitutional Court rinotarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa nebato reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora richipikisa gwaro rekutarwa kwematunhu. Mukuru wezvekuchengetedzwa kwenzvinhu nenzvimbo muCivil Aviation Authority of Zimbabwe panhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport inokumbira ruregerero kubva kuna amai Grace Mugabe achiti akanyepa pamusoro pavo mufirimu reAl Jazeera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nemuvhuro uri kuuya, dare reConstitutional Court rinotarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa nebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora richipikisa gwaro rekutarwa kwematunhu rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. MDC inonzi iri kuda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasendeke parutivi gwaro iri uye kuti ZEC itare patsva matunhu sarudzo dzigozoitwa. Nezuro rakatambira Constitutional Court nezuro yakatambira chikumbiro chegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu chekuti vabvumirwe kupinda vari samwari yedare isina kwayakarerekera. Mukuru anoona nezvokubudiswa kwemashoko muMDC vachengetai Guta vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kuinda kwavabhamu munyaya iyi hakuna zvakunoshandura pane zviri kutarisirwa nebato ravo.
Kunhau yedu yatakaendesa kudare guru repamusorosoro reConstitutional Court hakuna chatichashanduka, asi tingangoti maonero edu seMDC tinoona kuvandudzika kwenhau yatakaendesa kudare reConstitutional Court kubudikidza nekuenda kwakaita vaJeremiah Bhamu uyezve vari gweta. Vakaenda kunokumbira kudare reConstitutional Court kuti vanokumbirawo kuti vashamwaridzane nenhau yakaendeswa nemusangano weMDC yatiri kuchema nemabasa ari kuitwa neZEC. Zvinova izvo zvinhu zvatinotarisira kuti aiwa zvakanaka, nekuti tsumo inotaura kuti zvimbwana hazvisunuri musi mumwe chete. Zviri kuratidza izvo kuti nhau yakaendwa nayo nemusangano weMDC inhau yakakodzera kuti inge ichiita kuti vana veZimbabwe vaise musoro pamwe chete vachienda kumatare edzimhosva kuti nhau iyi inyatsotsetswa zvakanaka inakire munhu wese.
Imi chii chakaita kuti muende kudare panyaya iyoyi yamuri kuti iri kuConstitutional Court?
Isu chakaita kuti tiende kudare repamusorosoro reConstitutional Court isu semusangano weMDC inhau yekuti ZEC, Zimbabwe Electoral Commission, inova iyo ndiyo inoona nezvesarudzo mukati menyika ino, ine mabatiro aya akaita basa rekutemwa kwemiganhu yematunhu achazoitirwa sarudzo nevanhu. Basa iri havana kuribata zvakanaka, nekuti miganhu iyi kutaura kuno mukoma Jonga hakuna mwana weZimbabwe anoziva kuti muganhu wedunhu raachanovhotera unotangira papi uchiperera papi. Pachirungu tinenge tichiti maconstituency boundary hakuna anoziva, maward boundary hakuna anoziva, kuchanovhoterwa kwacho kumapolling station hakuna anoziva. Zvese izvozvo kusanganisira nezvimwe zvatisina kudoma tichipereredza hazvina kuitwa nenzira yakanaka neveZEC. Saka isu takaona kuti semusangano weMDC zvinhu zvakadai izvi zvikasiyiwa zvakadaro ndipo panotangira kubirwa sarudzo ipapo, nekuti tingaende here kusarudzo tisingazive kuti mudunhu rakati mune mapolling station mangani uye ari kupi.
Saka muri kuti nekukumbira kwaita vabhamu kuti vanga vachipinda munyaya iyi seshamwari yedare.
Isu nauye kuti kukumbira kwaitwa navaJeremiah bhamu hatina kana dambudziko nazvo. Ndoo zvatakangagara tichichemerera zviya zvinotaurwa nemutungamiri weMDC vaDouglas Munzora kuti vana veZimbabwe uyaitirangane. Ndoo paya pamunonzwa vachiti rational disputation. Tiri kureva kuti tinogona kunge tiine maonero akasiyana, asi pane zvatinofanira kuti tionerane nemaonero akafanana tisina kutukana pasina kurwa kana kuita sei. Saka zvaitwa navabhamu, aiwa, isu tinozvigamuchira nekuda kwokuti zvimbwana hazvisvinuri musi mumwe chete. Zvinoreva izvo kuti vaona kuti nhau yedu semaonero akaita vatongi vari mudare repamusorosoro, vaona kuti nhau yedu, nhau yakaiswa nemusangano weMDC, inhau ine huremu. Saka naivo vaona kuti aiwa, nesuwo tinoda kuti tizoverengwawo pane basa rakanaka riri kuvakwa nemusangano weMDC.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatavo gweta riri kumirira vabhamu vachishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti sangano rapo pamwe chete neZimbabwe Lawyers for Human Rights vatumwa nevabhamu kuti vavaisire chikumbiro kudare repamusoro reConstitutional Court.
SeZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe chete neZimbabwe Lawyers for Human Rights tapiwa mainstructions navaJeremiah Bhamu kuti tivaisire chikumbiro kudare redu guru guru reConstitutional Court, uko kune nyaya yakakwidzwa navaDouglas Munzora vanova mutungamiri webato reMovement for Democratic Change pamwe neiyo Movement for Democratic Change yacho. Avo vakaisa chikumbiro chekuti vamunangagwa vambomira kutara kuti sarudzo dzinoitwa rini kusvika mapepa edelimitation ayo avakasaina aongororwa pakare, nekuti vane zvavari kuchema nazvo maererano nenyaya yedelimitation.
Saka zvinhu zviri kudiwa navabhamu panyaya iyoyi.
Vabhamu vatikumbira kuti tivamiririre kuConstitutional Court, uko kwavaisa chikumbiro chekuti vabvumirwe kupinda seshamwari yedare. Hatinoti amicus curiae pachigweta. Iyi inenge iri shamwari yedare isina divi rayakaererekera. Seshamwari yedare vanopinda vachitaura izvo zvinogona kubatsira dare mukutura nyaya zvinenge zvisina kutaurwa nemapato anenge ari pakati penyaya. Saka ndicho chikumbiro chavo chavaisa munyaya iyoyi.
Saka ivo zvavachataura zvisina kunge zvakataurwa nevakakwira dare zvii vaMandinde?
Vabhamu vari kukumbira ivo kuti vanzwikwe, varatidze kuti pachikumbiro chiri kuitwa navaMunzora chekuti mutungamiri wehurumende vambomira kutara mazuva esarudzo hazvisi zvinhu zvingapiwe nedare, sezvo mazuva esarudzo akatarwa kare mubumbiro remutemo. Bumbiro remutemo wedu rinoti maelection anofanira kuitwa makore mashanu ega ega, achinzi anoitwa mukati memazuva 30 mushure mekunge nguva ye5 years dzavo kubva pavakapinda dzoda kupera. Naizvozvo vabhamo vanoti nekuti bumbiro remutemo rataura izvozvi, vamunangagwa vakapinda musi wa26 August muna 2018. Temu yavo inofanira kuexpire musi wa25 August muna 2023. And sarudzo zvinofanira kuitwa mukati memazuva anokwana 30 kubva ipapo kaunda 30 kubva musi wa25 August anotisvitsa musi wa27 July. Izvino zviri kunzi zviri mubumbiro remutemo kuedza kusandura izvozvizvi nekupa court order zvakafanana nekuamenda bumbiro remutemo rikurichinja recourt order risina kunge raenda kuparamende, risina kunge raenda kuvanhu zvinotarisirwa nemutemo.
Ivo vabhamu vane sangano here kana bato ravari kumirira panyaya iyi kana kuti vakwira vakazvimirira?
Vabhamu vachiuya kwatiri vakauya kwatiri vakati ivo igweta ivo zvakare munhu akazoita zvidzidzo zvepamusoro zvadoti zveconstitutional and electoral law munhu anounyanzvi hweelectoral law munhu uya akambonyorawo zvakare magwaro mapepa anoenderano nezvemaelections nokudaro munhu uya akatomboongororawo sarudzo mune ino nyika nemune dzimwe nyika saka munhu aratidza unyanzvi huripo chinova chimwe inova requirement yekuti kana uda kukumbira kuva chamwari yedare ratidza unyanzvi hwacho hwauinayo panyaya yauri kuda kupawo yeurira nzeve kudare guru iro riri nokudaro ndizvo zvavaburisa vauya vega segweta rine unyanzvi hwandataura vasina bato ravatuma kana kuti ravakamirira saka isu tiri kuvamirira ivo savabvamo hatina boka kana kuti rimwe bato ratiri kumirira panyaya iyi
avo vange vari gweta riri kumirira vajeremiah bhamu vachishanda nezimbabwe human rights ngo forum vawilbert mandinde vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 Vanhu vazhinji vari kukashamadzwa nemashoko emumwe akabuditswa mufirimu reAl Jazeera pamusoro peuori hunoitwa munyika kusanganisa kuburitswa nekutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari. Mukuru wezvekuchengetedzwa kwezvinhu nenzvimbo muCivil Aviation Authority of Zimbabwe panhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport vaCleopas Chidodo vabuda pavhidhiyo vachizivisa veruzhinji kuti vari kukumbira ruregerero kune mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nenhema dzavanoti vakamanikidzwa kutaura mufirimu reAl Jazeera vachiti amai Mugabe vaibuditsa goridhe nemangoda nenyanga dzenzou vachiendesa kuDubai. Ngatinzwei vachidodo vachitaura.
I wish to render my unconditional apologies to Dr. Grace Mugabe and to the entire former first family for the falsehood I mentioned about them in the said episode. I wish to clarify that I never willingly
ndinokumbira ruregerero kuna amai Grace Mugabe nemhuri yavo nemanyepo andakaitaura padhokumendari reAl Jazeera reGold Mafia chikamu cheChina. Ndinoda kuti mese muzive kuti handina kuenda nekuda kwangu kunotaura nevenhepfenyuro yeAl Jazeera. Vanhu ava vakauya vachinditi vaida kundipa mascholarship ekuti ndiende kunodzidza kumhiri kwemakungwa, asi nyaya yavo yakazochinja mumusangano wandakaita navo. Vave kutaura nezvekuburitswa kwegoridhe munyika, ndikatoshamisikawo. Shuviro yangu ndeyekuti veruzhinji vazive kuti amai Grace Mugabe havana kumbobvira vaita zvese zvandaitaura mudhokumendari iri aive manyepo pamusoro pekutengeswa kwemangoda kwegoridhe nenyanga dzou.
That Dr. Grace Mugabe did the various illegal things I mentioned in the video.
Avo vange vari mukuru wezvekuchengetedzwa kwezvinhu nenzvimbo kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe panhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport vaCleopas Chidodo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvouori nemagariro evanhu. Vatendai Ruben Mbofana kuti tunze mafundiro avo.
Havazininga, hapana kana kumanikidzwa kakwaitwa vanhu vaya pavaitaura zvavaitaura kuvatapi venhau veAl Jazeera. Wese munhu akaona dokumentary zvikamu zvese zviri zvina waitoona kuti vese vakataura pamberi pemakamera vaitotaura vakanyasosununguka, vachinyasotaura zvese zvavaiziva nekuti vaifungira ivo kuti vaive vachitaura nenhubu dzaitodawo kuita ukiribidi muno muZimbabwe. Vanga vakatogutsikana kuti vanhu vavari kutaura navo vaitova vanhu vauya muno muZimbabwe kuizoita utsotsi. Havanga vasingazivi kuti vari kutaura nevatapi venhau.
Muchionawo mabudiro avaiita vachitaura pafirimu reAl Jazeera iri, pane zvingaita here kuti zvinzi pada vaimanikidzwa?
Matauriro uchingoona patv wega waitoona kuti vari kutotaura nemwoyo wese, vari kutoti tasangana matsotsi tese takuda kuronga madiri edu akashiba ekuchenesa mari dzakashiba money laundering ekuburitsa gold muno muZimbabwe zvisiri pamutemo saka vese vaitaura paya hapana kana aimanikidzwa hapana kuti tatatato zvironga kuti titaure izvi aiwa vanga vatoti tasangana matsotsi ngati chiitai hutsotsi hwedu saka vakatozokatika madzgayo katika madzgwawo wakuona zvakubuda pa TV pazvivhitivhiti paaujezera paya apa vafumura vakuru vakuru venyika vaburitsa madhiri esa vaiti ari kuitwa nevakuru vakuru venyika
zvino zvavave kubuda vachikumbira ruregerero kudai vachidodo vachiti vaiitiswa zvinorevei izvi
zvatakuona zvakuitika izvi ndezvekuti ivo vaitaura zvavaitaura patv apa vava kutyira upenyu hwavo ndekuti wafumura madhiri evanhu vepamusorosoro vekuti vakutotyira kuti panoka tinogona kuendeswa
saka chaakuvatuma kuchinja nyaya yavo kudai nhasi chii
ndosaka tatitonzwa umwe vaedi cross vaya nezuro kana marumwe zuro apa vachitotaurara muprofita angel Hubert Angel kuti usadzoke kubva kuBritain kwauri koko nekuti wakangouya muZimbabwe munomu pako paipa saka zvakuita kuti vakumbire regerero kutokumbira regerero kuti vari kutya nekuti vaifunga kuti vari kutaura muchivande zvinhu zvavaiudza vatapi venhau vaya hazvibudi pachena vakazozviona zvakubuda paterevhizhen vakutyira upenyu hwavo
nyanzvi yezveuori nemagariro evanhu vatendai Ruben Mbofana vachitaura parunare vari kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nepfenyuro yeZBC inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro manheru vakananga kuBritain kunoona mambo Charles III vachigadzwa umambo. MuzimLive.com mwanakomana wevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko sikokopela mpoko vakatokerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokubata chibharo muzukurusikana ane makore gumi nemaviri wavakanga vachigara naye. MuNewsday madzisawira omumiriri wezengeza West muparamende vajobskala vari kushushikana zvikuru pamusoro pekuwanikwa kwavasikala vaine mhosva vachiti utano hwavasikala hauna kumira zvakanaka. Mutauriri wesangano reFriends of Job Scholar Trust vaEmmanuel Zellers Gumbo vanoti kunyange hazvo vasinganzwi zvakanaka vasikala vachiri kunetseka nemudumbu asi vachiti vasikala vakashinga zvokuti havasi kudzokera shure. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii pastudio 7 nyaya yekusungwa kwavajobhosikara vachinzi vabhadhare $600 kana kuti vagare mujeri kwe6 months inyaya yezanupf yekuti vashaya kuti vangati kudii kumhuri yeZimbabwe vangati kudii kupasi rose kuti vakachengeta munhu kwemazuva akavandisa kudai kukwanisa guru vachigarisa munhu ari murimandi asina mhaka saka vakushaya kuti vanomuregedza vachizoti vambunge vachimuchengeterei saka kwakungotsvagurudza otonyaya kuti zvinge zvinoita zvine chiremera asi munhu asina mhosva kuita kwaro ZANUPF ndoo magariro avo ndoo unhu hwavo.
Hei maswera sei pastudio 7 pano. Handine mubvunzo nemurume aibvunzwa nezvezanupf kuti kwanzi makoti dzinoita basa radzo. Ko vaya vezano vakabatwa pabhodha apa vichiuya nezvinhu zviri mumatraki kuuya kusouth africa kuno ko vakatongwa here chekutanga? Number 2 ava vana Henry Zvishava vakatongwa here vakabatwa negoridhe dzichienda ikokune kunze kwenyika? Vakatongwa here ivavo? Ko masoja vakafura vanhu vaya CBD vakatongwa here vakafura vanhu veopposition? kana mutemo uchinzi kwa unu batu kwa shakana kwa Zimbabwe, Zimbabwe matara ineta aneta basarao hizo shaka yetu kwa resesi nukutifaka shaka yetu unuwa niwe zanu, that is why zina kana umbeta problem na wo manu wachindewe zanu wanutonga vani wawo kwa ino batu kwa maruma ili simple kudai kutivano wanutuwa rake zekres wanufanutuwa express zavari ima rights avo kuyo sungu wamu no say yoyo this is ya sungu wamu niti
uyo muruma nondi zavari uyo anzi eposevi ya ekisevi ya mene koko zavari uyo kana chita wadu kumbunyi kito ni batu ni maopoze ni pata angu sama kutora tukudii angu sama tukudii ya changata wajinu batika kubano ndichende chei imo maru kutuangira wanu semu Zimbabwe chaka siya nini utuengu wana Smith watuengu wana wapoku kuna wuku pakutara chicha anu tutaura jizinana chichine msore baba wa wanu ndo watuwa ni utuangiri waka simba saka wanzo autotu ya tutuwa zunipache na utuwa katuwa simba saka cha vakarwira chika vakaenda kugondo vakarwire chi hapana karusungu kumunyika Zimbabwe vanotibatira vanodzvanyira vanhu vanoramba kuti vakukodzeredza vanhu wati aiwa ngakwane murume mudze kuti anzi tikwanirewo ngati kwana ndinitako ndiri pano paSouth Africa panapa
maskera sepa studio 7 pano ndine mubvunzo nemurume aibvunza nezvizano PF kuti kwanzi makoti dzinoita basa radzo kovaya vezano vakabatwa paborder apa vichiuya nezvinhu zviri mumatraki kuuya kuSouth Africa kuno kwavakatongwa here chekutanga number 2 ava vana Henry Zishava vakatongwa here vakabatwa negoridhe dzichiende kuiko kune kunze kwenyika vakatongwa here ivavo ko masoja vakafura vanhu vava CBD vakatongwa here vakafura vanhu veopposition kana mutemo uchinzi kwa unobatwa zvakanaka Zimbabwe matara ineta aneta basa rao izvo zvakaitwa resesi nekuti zvakaitwa nevanhu vezanu that is why zvina kana kumboita problem navo vanhu vachindeve zanu vanotonga vanhu ivavo ko inobatirwa maruma iri simple kudai kuti vanhu vanotaura executives vanofanira kuti vaexpress zvavari ima rights avo kuyo sungirwa munhu sei iyoyo dzisiya sungirwa munhu idzi
vakadii mukova jonga tinokumbirawo kuti mutibvunzirewo kave ministry of transport mukuru weministry of transport kuti ko vashandi veministry of transport veministry of roads vemaintenance ko zvavanotaura kuti vari kuwedzera vashandi mari kwesu mari dzedu dzatisiri kuwana dzirimbovepi kubvira dzajanuary february wacho kusvika iye zvino mei kana asati atapiwa mari tinokumbira kuti vati mutibvunzire kuti ko vashandi vari kuwanawo mari here kwozoita ko zvavaitaura kuti vachazotipawo mari ma100 years kubva ajanuary gore rapera kusvika nanhasi ano muna mei tatove mugore nechakuti ma100 years achena asati auya ko chii chiri kukonzera zvekudaro
ndezvinhu zvinorwadza uye zvokubudisa misodzi chaiko nokutaura kuri kuita vasikala varwadzisa vanhu nokutaura kwavaita kunyange mukoti macho ka kusangonyara kwamatare edu uye zvomutungamiriri wedu ndo pandinodo kubvunza vanhu ipapo kuti mosvika riini mechibirwo upfumi hwenyu vanokurwirai vachisungwa seizvi tarisai dzimba dzine vamwe vana Mugabe vana iye Munangagwa nedzimwe imbwa dziri pasi pana Munangagwa upfumi hwavainahwo imi mechisapota mechiraro muimba inodzurirwa nendove muchafa makadaro ngatichinje zvokuita vanhu vamwari
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri tinokumbira kuti kana muchitumira maaudhiyo enyu musaite zvokutuka vamwe tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeamerica panyaya yemakore anotarisirwa vanhu kuti vararame pasi rino vanhu vave kutarisirwa kurarama kwemakore anodarika makumi manomwe kana kuti 70 years kwete makumi matatu nemashanu kana kuti 35 years nekuda kweruzivo rwakanyanya panyaya dzezvezvirwere nezvimwe zvinokanganisa utano asi pamusangano wakaitwa muWashington DC mazuva darika mukuru mbazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti State Department amai Samantha Power vakati nekuda kwechirwere cheCovid muna 2020 makore anotarisirwa kuti munhu ararame akadzikira nemakore maviri. Amai Power vanoti COVID haina kukanganisa munhuwo zvake asi kuti magariro evanhu pasi rose, zvichireva kuti kudzokera pakuti vanhu vararame kwenguva yakareba zvichatotorawo nguva kuzvigadzirisa. Mukubvisa zvimhingamupinyi zvekuti vanhu vasararame kwenguva yakareba, amai Power vanoti panotoda kuti vanhu vaite mushandira pamwe. Asi vati chekutanga chakakosha kuita kurwisa chirwere cheCovid-19 chapakuti makore anorarama vanhu atidererei zvishoma kuona kuti chirwere ichi chadzikiswa ukasha kuti chisarambe chichiuraya vanhu vakawanda. Chechipiri chinoda kuitwa sematauriro aamai Power, kusimbaradza nyaya dzezveutano pasi rose kuti pasazoita kupararira zvakanyanya kwezvirwere zvakadai. Vanotiwo matambudziko akapa kuti COVID-19 ipararire pasi rose achiripo. Amai Power vanoti zvakakosha kupa zvikwanisiro kune nyanzvi dzinogadzira mishonga yekudzivirira kupararira kwezvirwere, vana chiremba nevakoti nevamwe vashandi vemuzvipatara. Vanotiwo chave kuda kuitwa pari zvino kubva pakudzivirira nekurapa chirwere cheCovid-19 kuenda padanho rekuti chingovawo chimwe chirwere chisingatemese pasi rose musoro nekukonzera ndufu. Vanotiwo panoda kuti patsvagwe nzira dzekuona kuti chirwere ichi chakurumidzawo kuonekwa chisati chapararira zvakanyanya. Amai Power vanoti Africa ine vanhu zvikamu makumi maviri nemashanu kubva muzana kana kuti 25% vane zvirwere zvakawanda, asi iine vashandi mumapazi ezveutano vanosvika zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4% chete. Vanoenderera mberi vachiti vashandi vemuzvipatara vakawanda vanobhadharwa mari shoma shoma zvikuru pamwedzi semihoro kana kusatobhadharwa. Izvi vanoti zvinowanzoitika mabasa mazhinji anenge aine madzimai akawanda. Ongororo ichangobva kuitwa inoratidza kuti madzimai anosvika mamirioni matanhatu kana kuti 6 million vari mumapazi ezveutano pasi rose vari kutambiriswa mari shoma shoma pane inotarisirwa, vamwe vacho vachitonzi havasi kubhadharwa. Amai Power vanoti makore zana adarika hakuna munhu aimbofungidzira kuti vanhu vachararama kwenguva yakareba sezvave kuitika pari zvino. Amai Power vanoti dambudziko rakaunzwa nechirwere cheCovid-19 rinofanira kupa kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti vaone kuti varwisa zvirwere zvese zvichauya mune ramangwana vakabatana. Izvi vanoti zvinobatsira vamwe vachazvarwa makore anotevera zvekurarama kwenguva yakareba zvorega kuperera pane vanhu vari kurarama makore ano. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nemuvhuro uri kuuya, dare reConstitutional Court rinotarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa nebato reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora richipikisa gwaro rekutarwa kwematunhu. Mukuru wezvekuchengetedzwa kwezvinhu nenzvimbo muCivil Aviation Authority of Zimbabwe panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe Airport anokumbira ruregerero kubva kuna amai Grace Mugabe achiti akanyepa pamusoro pavo mufirimu reAl Jazeera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.